Vachitaura pazuvari kupemberera World Autism Day, iro rangi rakarongwa nesangano rePathways Autism Trust, vamwe vabereki vati vana vakawanda vane dambudziko iri, vari kutadza kuenda kuchikoro nekuti munyika hamuna zvikoro zvinodzidzisa vana vane dambudziko iri. Amai Doreen Tirivavi, avo vane mwana ane dambudziko iri vanoti vakatambura zvikuru kuti vaone nzvimbo yekuti mwana wavo aende kuchikoro sezvo airambwa muzvikoro zvese.
Tichikamisa kuchikoro nezvanyaya ndikutaura izvi, aisvika ikoko kuchikoro aingolasta maybe few days, 3-4 days, vobva vatotata zvitadza, tatadza, tatadza.
Vati pavakatsvaga rubatsiro kubandiko rebazi redzidzo yepasi reChild Psychological Services, mwana wavo akaendeswa kune chimwe chikoro chine vana vanorarama neurema uye mwana wavo hapana zvaaidzidza. Vati nekuda kwaizvozvo vakabva vabvisa mwana wavo pachikoro ichi.
Education yaiwana ikoko was not appropriate, nekuti kwaiti kana ukasvika vamwe vana vanenge vachidzidza pasiyezve zvandambotaura kuti anomhanya mhanya nesiiakaa ndaigona kumhanya achienda mumagiramu. Saka ndakaona kuti ari kuchikoro, but kwaari kuchikoro kwatamuendesa kunovaraidza nguva kuti vanodzidza. Ndochangaririro dambudziko ratakaona.
Mumwe mubereki ane mwana ane autism, amai Elina Mpemba, vaudza Studio 7 kuti hapana ruzivo rwakawanda pamusoro peautism. Vatiwo mwana wavo haasi kutambirwa muzvikoro, nekudaro vanotomuriritira vega kutsvaga anomuchengeta nekumudzidzisa. Vanoti zvikoro zvehurumende zviripo zvinosanganisa vana vane hurema hwakasiyana-siyana, nekudaro vana vane autism havana chavanodzidza muzvikoro izvi.
Government schools ariko vanomikisa vana veDown syndrome neautism nemadisability akasiyana. Afuchi vana havadi kumikisa, because vana ava vakamikiswa vanotedzera zvinoita munhu. Saka kwamisa nemwana ari Down syndrome anotanga kutedzera matricks wayo. And of which program dzinosiyana, because program yacho haifevhi and even mwana wacho Down syndrome wacho autism, because vanenge vachingoitiswa zvakafanana, which is not good for the child.
Amai Tirivai vanoti mushure mekushaya zvikoro zvekuti vana vavo vadzidze, vakabatana nevamwe vabereki vane vana vane dambudziko iri vanosanganisira amai Flora Chinaire, ndokuumba sangano rePathways Autism Trust. Sangano iri rakavhura chikoro chevana vane autism mumusha weMaubra muHarare, asi chikoro ichi hachisi kuwana rutsigiro kubva kuhurumende sezvimwe zvikoro.
Havasati vakwanisa kutipa mari. Ndinofunga challenge yatinayo ndeyekuti isu snows operator center hatisati tapiwa kuti tioperate sechikoro, nekuti kuti mitiregistre sechikoro mifanira kutanga na 12 ndokuti mukwanise kupuwa maticha.
Amai Tirivavi vati pari zvino chikoro ichi chine vana vatanhatu chete, sezvo vabereki vakawanda vari kutadza kuendesa vana vavo nekuti chinodhura. Vati nekuda kwedambudziko rine vana ava, mwana mumwe nemumwe anofanira kunge aine murayiridzi wake, izvo zvinoomera vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi, sezvo mutauri webazi iri vataungana ndoro vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa, Mental Health Services mubazi rezveutano, Dr. Patience Maunganidze, vati bazi ravo rinoedzana pose parinogona kubatsira vana vane dambudziko reautism muzvipatara zvavo.
Kune makliniki ariko, we have child psychiatry clinics, ma mental health institutions. Saka vanokwanisa kuaseswa voonekwa kuti ndo chirwere chavai nacho, then vokwanisa kutanga kuonekwa kunzi vane maspeech problem here chii. Saka vanhu kana vaine maspeech problem vobatsirwa speech yavo, atinoti speech therapy. Kana vaine mabehavioral problems vopiwawo mushonga inobatsira behavioral problem, voendeswawo kumaoperational therapist anobatsira mabehavioral problem. Saka izvozvo zvese zvinoitwa kuzvipatara zvinorapa vanhu vanorwara nepfungwa.
Dr. Maunganidze vati hapana ruzivo rwekuti vanhu vangani vane dambudziko iri munyika, nekuti vanhu vanononoka kuenda kuchipatara, asi zvinofungidzirwa kuti munhu mumwe chete pazana ane dambudziko iri. Zvinonziwo dambudziko iri rinobata varume zvakapetwa kana kudarika vakadzi. World Autism Day inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega, uye gore rino iri kucherechedzwa pasi pedingindira rekuti autism is a developmental difference, it's not a disease. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.